varwere vakawanda vataura nestudio sezvenhasi vasi pachipatara chemuchinoi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi avo vanga vauya naamai vavo kubva kumhangura vati vanzi vaende kuchinoi sezvo vatadza kuyamurwa kumhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere checovid-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinoi.
Kufambiswa sei hatikozivi, tirikungotenderera tambotanga tirimangu ndovarumbunzi endaiuku saka hatina chatinyatsoziva.
Wadye madzimai iyo inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara, madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. Mumwe mudzimai amai Patience Taderera vakafirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaamai Taderera vaUbert Wiseman avo vakamhanya navo kuchipatara vati vakarwadziwa zvakanyanya nemabatsiro wavakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Tona hava vava kuteta nyaya papa achine manhimu pako here chichichichi takangoramba takamirapo mai nini weda tsagume wekude zviri kuita sei tibva tati taramba takamira chingu apo tuanoza kana kuchirwariwa unenge uchitadza kana kumira panzvimbo wani ava akanga kumborota akazongosimuka nofunga ndianga risisa incharge wake akati vasina vakatochi ndakarwadziwa gare gare takangonzi kwenu makangomiramira kana mamatoya nemurwere tobva ipapa tinongoda murume wacho chete inini kwese hamusi kuzoti kune covid ibvayapa.
Vawizimani vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nanyamukuta murokisheni mavanogara. Vawizimani vati tiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vasi sezvo ainge asati abviswa kuwadzi.
Ndikati ko zvakafamba sei zvanzi ndakabatsirwa but mwana ashaya kosei zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega ndakashedzera kuti mwana abuda but hapana akauya. Vakazotoya later auya anzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni nelight ndivo ndoona kuti ndingakwanise kuii mwaza zvisina hari zviya zviya saka ini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini vedu nemamubatira takaitawo isusu tasvika kwekwe chitipai kabhodhi kaya kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa zvanga andofunga pamwe kakangoiswa mumochari kasina vapfekapfeka magloves ndikatiaanhanaka asatotopinda tese kuti handidi kuzopiwa mwana sei zvanga anenge ane tegi chichii vatarisatarisa mwemwe tatarisatarisamuna.
Vakafanobata chigaro chemukuru wedunhu remasonaland west mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dhiwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi kurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Chavangatoita zvangogara zvichingoitwa mashoroko ingori kurudziro not kuti hadziswa simba hakuna anodziswa simba kurudziro inenge ingoripo ndiyatingati chishure kana paine chipatara chiripadhuze munhu anenge aisapo sedat kuhospital anenge kuzarisa kuti vanhu apiwe quality of care asi kana munhu ange akanoenda kuhospital stewart.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabati mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzorsera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunuraijena.